Mane Rakanaka Murie Zimbabwe Ino Studio 7
Tishitepe Nyura Tirimu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Sangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 1 2020 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nhasi zuva retatu vanhu vachirambidzwa kufamba vachiri vagare mumba. Zuva rekutanga munhu wese akagara mumba. Nezviro tanga takuona vamwe vachimboda kuita kubuda kana kumboenda kumashopu.
Hurumende inozivisa zviri kuitika munyaya yekurwisa chirwere checoronavirus. Vanhu vasingaone vanorarama nekukumbira rubatsiro mumigwagwa nemumabhazi vochema-chema nekuda kwecovid-19 vachiti yavapinza panzara. Bato reMDC inotungamirwa navanelson Chamisa roita kupesana kukuru zvichitevera mutongo wesupreme court wakaitwa nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yapinda muzuva retatu nyika yakavharwa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus icho chabata vanhu vasere munyika uye kuuraya munhu mumwe chete kusvika pari zvino. Chirwere ichi icho chakatanga kuChina gore rapera chabata vanhu vanodarika mazana masere nemakumi masere zviuru pasi rose uye kuuraya vanhu zviuru makumi mana nezvina. Italy ndiyo iri kutungamira pakufirwa nevanhu vanodarika zviuru gumi nezviviri. Spain ichifirwawo nevanhu vanopfuura zviuru zvipfumbamwe ichiteverwa neAmerica iyo yarasikirwa nevanhu vanodarika zviuru zvina. Ukuwo China iine vanhu zviuru zvitatu nemazana matatu ane gumi nevaviri vafa nekuda kwechirwere ichi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump varikuyambira kuti nyika yavo inogona kurasikirwa neupenyu hwevanhu vanogona kusvika pamazana maviri nemakumi mana ezviuru. Vanhu vabatwa nechirwere ichi muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi masere nezvishanu. Bazi rezveutano rinoti pane vanhu vanosvika mazana mapfumbamwe ane gumi nevashanu vakarifonera vachifunga kuti vainge vabatwa nechirwere checoronavirus asi vanhu vasere chete ndivo vakawanikwa vaine chirwere ichi kusvika pari zvino. Vose vari muzvipatara nekuda kwechirwere ichi muZimbabwe vanonzi vari nani zvavo. Nyika yapinda muzuva retatu nhasi ichiti vanhu vagare mudzimba dzavo senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Kuti tizeye zviri kuitika tabata mukuru wezveutano mukanzuru yeHarare Dr. Prosper Chonzi.
Vanhu vose muno muZimbabwe vari kunzi vasafambe vagare mudzimba vasafambe nekuti zviri kupararidzira chirwere. Nhasi zuva retatu vanhu vachirambidzwa kufamba vachiri vagare mumba. Zuva rekutanga munhu wese akagara mumba. Nezviro tanga takuona vamwe vachimboda kuita kubuda kana kumboenda kumashopu nekuti akakuungana kumabhazi kumazupo nemasupamaketi asi zvakare mapurisa akazobuda nezuro takaona abuda manheru zuva rodoka. Saka nhasi zvanga zviri nani asi still mutown tichiri kungoona vanhu havasati vakunyatsoapreciata kuti chii chiri kunzi tichimbogarira kumba. Donzo racho nderekuti izvo kana utachiwana huchinge hwasvikwa kana hwakosorwa ukashaya pekupinda mune mumwe munhu haukwanisi kurarama kwenguva yakareba uri panze. Saka kana pasina kuti unokosorera kana kusvipira mwaunochihotsira utachiwana hauni hauna kwaunoenda unongoenda patebhuru kana pasi wobva waparara wakadaro. Tikaita 21 days pasina pekuti utachiwana hunopinda zvinoreva kuti tinenge tadzikisa utachiwana munharaunda yedu.
Zvii zvimwewo zvamuri kuita?
Patu kita izo za azizo cheti pane zume zubiti kawoze kuti izo pane manzi mbazakaita sana zino wanzongana wano ma bus stopu ma supermarket ma kuna nampeza na moku kuna nambare ma hostel matapi jimbo zino shanda wano wanda ma building ma palan sakata se paramek tirugu sprayer kuti tiura ya chero utachua na uripo kunege kune program ya kuti tenge digital sprayer kwanga uchi gara kuti kunana kopa kabana tino spray environment ya chwe sekutuwa utipatino zoti pasara pera tukenu wandeza kwana tenge tana utachua na ushuma kutu tenge tana utachua na mnaronda edu
kwa wanengi wabatu kwa nichiruwele ichi varu kwenye ndisi kwa kupi
wanengi wane nichiruwele tuguwa bisa wa gare mzimbo tatara wapaza wano gara ya 30 self quarantine azivanengi wazunga gwone kugara wale mzimbo zakataro wachigara mwano wakawanda tino wabisa tuwa isa mahostari hida tinoti isolation kana muru maharari tino isa kukins kana kuhinda sarete kana kuru unana blawaya wane sikuwa unana tenure izi zino batila zakare kuti chilewele chila mbechi yaka batika chita itesho kuti chero paunga na wano chineenda kuti chino kwa jaspeed unozia jikoro zaka varu wakare machechi yaka miskwa ma rally machizose zineenda kwa maunga ne jaka miskwa unosanga na wanu vachitandara kumabawa kuma nightclub zose zitakambo zimisa na kuti paki paunga na wanu ndipo panoparara chirwere tikakwanisa kungoita mazuva akatarwa na president paya zvinobatsira isusu zveutano kuti tikwanise kuzokontrolawo utachiwana uyu.
Mukuru wezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaburitsa muusungwa vanhu chiuru nemazana matanhatu nemakumi masere senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Asi Zimbabwe Prisons and Correctional Services inoti yange ichida kuti kuburitswe vasungwa zviuru zvishanu sezvo majeri akazarisa. Madzimai makumi mashanu nematatu chete ndiwo akwaniswa kuburitswa nhasi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru rimwe sangano rinoona nezvevasungwa reZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation vaEdson Chiwota.
Nekuda kupa kutenga muchidimu zvedu nekuda kwekuti hazvisiri zvitenge takatarisira chete tinge tichifungira kuti vanhu vanofanirwa kubuda vari vaine chitsama chakati kuti apa takatarisira nekuzara kwakaita majeri ezvino tikaite dambudziko tikatora inenge zvenguva yaivefu mutivani menyika asati aita kuti vamwe vanhu vabude nekuda kwekuti inenge takaita kunzee nemamiriyo ezvinhu ezvinezvi taitewo kuchisiire chekuti vanhu vakawanda dai vabuda.
Vamanga muchifungidzira kuti vakabuda zvinoita nani mumajeri umu vangani chaizvo?
Isisi seorganization nevamwe tenge tichitofungira kuti sezvo jeri rine inplast ye17,000 17,000 asi ezvezvi vanhu vari mujeri vanosungira 22,000 saka nakuti tisi jeri yaitapudza vanhu tinera titapudza ne10,000
asika vachiota havangabuditse vamwe vanhu vose kana nekuti tisi kunzwa kuti vamwe vacho vane mhosva dzakakomba chaizvo.
Hazisi kuramba mhosva nekuti dzimwe dzacho dzamunoti dzakakomba dzimwe dzinenge dziri dzedomestic violence vamwe vachoni vatove nemakore anopfuura 20 mumwe vachoni vatopfuura zvikamu zviviri ndangoti dzesendenzi yake atokavha munhu iyeye hapane henzira dzimwe dzingatsvagiwe dzekuonekwa kunzi zvingaitwa sei nekuda kwekuti vanhu vakadaro vaikatarisa pamwe vacho kubudikidza neumboo hunopuhwa nevakuru vevajeri vanhu ivavo vanotenge vatove vanhu vakutoziva vatozvikona vanokwanisa kuitira integrity society.
Mukuru weZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation Ishe Edson Chiwota vari parunare muHarare. Kusabvumidzwa kuri kuitwa vanhu kufamba-famba pamadiro munyika yose kuri kusiya vanorarama nekukumbira mari mumabhazi vari panguva yakaoma zvikuru sezvo mapurisa ari kuvarambidza kubuda mudzimba dzavo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vevakare mara vanofamba nemabhazi vachipema mumabhazi aya havazi kukwanisa kuita izvi sezvo hurumende yakambomisa kufamba kwemabhazi aya senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Mumwe vanhu ava vatamwa nerukuni kwarusape vanoti kubva nemusi wesvondo apo vakapedzisira kupema mumabhazi ndiwo musi vapedzisira kudya rinopisa nevana vavo vatanhatu sezvo vasingawani kwekupemera nekuti muguta hamuchina vanhu kukuwo kumabhazi vachadiko nekuda kwechirwere checovid-19. Rejoice chinembiri kwarusape vanoti nekusafamba kwemabhazi panguva ino hakuna kumwe kuvanotarisira kuwana mari kunze kwekufamba nemabhazi iwaya vachikumbira rubatsiro.
Kuti tinosvina mumabhazi totsvakawo zvimari tokona kutengawo zvinotaona zveufu zviya torarama kana kutengawo chimafuta torarama. Zvino izvezvi mabhazi akasvomiswa kuguma musi wesanu saka hatitorina kana pekutangira izvezvi saka taendawo kuna MP wedu saka tamboenda kusocial warfare tangosvika tanyorwa mazita hakuna kana chipunu chatapuwa chetaa.
Mumiriri wemaconi central mudare reparamende vadavid tekeshi vanoti vari kuedza nepavanogona napo kuti mhuri dzevasingaoni idzi dziwane rubatsiro asi zviri kutora nguva refu.
Ngatoonawo nemhuri wezvozvizvi kuti vopamwanga batsirikana ndivaoti vamwezvo zvakataurwa naminista weinformation kuti vanhu vanofanira kuwana rubatsiro kana vachinga vari stranded zvakaita ava but vatangoenda mapurisa mapurisa ati hatina zvatoza takamboudzwa vakatirisira kusocial warfare kati tangodzoka tinyore mazita asi hapana anything chapromiswa kuti mangwani chaivo munoona something but vanhu vavakaona kuti vakapedzera kupemba musi wesande handiti wapemba musi wesande vanongotenga katsaona ipapo ipapo hapana chaunomborarama nacho pa bcause isiso kuno kuzvirenda muzoti ndachiofambira nyaya yacho iyoyo kusocial warfare kuti vemukonsiche muno havasi kuwana rubatsiro rwokuhwa udzine mamwe maprovinsi mamwe madistrict vakandanga ndakanziri nyorere risi yasa ndiri pakati pokugadzira risi kuti ndiende ndinewape but havanhu havari desperate havatori pano nguva yakaoma enda unotochema kuti kuti orit zvandacho yachikafu ko reni yacho ndoiona ku
dambudziko rakatarisana nevanhu ava idambudziko rakatarisana nevanhu vakawanda munyika yose vanga vachipona nekukumbira rubatsiro mumabhazi. Magwaro anoti Zimbabwe ine vanhu vangangosvika zviuru mazana mashanu vasingaoni vazhinji vavo vachipona nekukumbira rubatsiro sezvo munyika musina mabasa akawanda nepamusana pekuparara kwaita upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Lweda Moyo.
Veruzhinji varikurudzirwa kuti varambe vachitevedzera kurudziro yehurumende yekuti vagare mudzimba mumazuva akatarwa kuitira kuti vasawanikwe vachibata utachiwana hwecoronavirus kana kuti COVID-19. Dr. Admo Jokwiro, avo vanoshandira kunyanga asi vari muAtlanta, Georgia, uko vari kuita zvidzidzo zvepamusoro-soro, vaudza Marvelous Muhlanganyauye weStudio 7 kuti zvakakosha kuti veruzhinji vazvichengetedze vari mudzimba uye vakaona vachinzwa kupiswa nemuviri, kukosora zvisina garurwa, kurwadziwa nepahuro nekutadza kufema zvakanaka, vaende kunzvimbo dzakatarwa nehurumende kuti vanoongororwa kuti havana here chirwere checoronavirus.
Kutapurirana kunoitwa chirwere ichi chinotapurirana neyatinoti contact kana kusangana nemunhu anenge ainacho. Mukakwazisana nemunhu kana kuti ukabata panenge paenda kapukana ukazobata maziso kana ukabata munhu kana ukabata muromo aya ndo atingati maopenings kana kuti mikana yekuti kapukana nakapinde mumwiri memunhu kanogona kupinda through maziso kana kupinda through munhu kana kupinda pamuromo saka pakaita contact iyoyo kapukana nakatopinda mumwiri wako saka vanhu vakafamba panze pane vamwe vanhu vachakwanisa kubata atingati masurfaces kana kuti mabenji kana kuti munenge maenda kapukana nakakubva kune munhu anenge anekapukana nacho kana munhu aine virus yecoronavirus akakosora akafema utachiwana hunoenda hoenda pasi kana kuti hoenda pabenji hoenda kana paanga kagara kana pai. Ini ndikazofambawo ndikanobata ipapo ndobva ndazobata maziso angu kana kubata mwenyangu kata kubata muromo wangu datura kapukana naka saka ndika garandiri kumba kwangu ndiri kuriju saka na kudereza mkana wangu wakuti ndibate masurfaces kana pa rasidiru wakana utupa tapuri ya unaukapa kapukana naka irumweru ziuru rukuya mazuwa mashoma bagufura kapukana naka karu kuone kwa shakari utikano kuna kuwita ya tingati airborne kana kufamba mnyepo but ndingati pa mutano mudikidiki so ukabuda panze shakari uchasanga na newanu marukufema kana kukosora saka pani mkana shakari wakutu usangana ni isu ndo saka pari niru zizoro kuti kana tifida kudereza kapukana naka ngati mirei kufamba nekuti ukafamba uchasangana nepi nemkana wekuti une wanhu vane chirwere ichi kana kuti uchabata machatapurirwa machinenge chasiyiwa.
Munhu angazive sei kuti abatira chirwere checovid-19 ichi kana kuti coronavirus zvinoratidza sei?
Chirwere checovid kana kuti coronavirus chinotora mazuva angaita mashanu kuti chizobuda pane munhu asi dzimwe nguva chinogona kutora kana mazuva angasvika masvondo mairi 14 days kuti chizobuda. Mabudiro achinoita munhu anenge achikwira temperature anoita masymptoms kana kuti zvifananidzo zvechirwere cheflu uye ndo zvimwe zvinhu zvinogona kunetsa kuti munhu atoziva kuti ndizvei nekuti zvimwe zvacho zvinenge zvakangofanana neflu asi munhu anenge achipisa mwiri munhu anonzwa musoro kutema munhu anogona kutadza kufema zvakanaka kana kuti anoita chikosoro chiri dry chinenge chisina gararwa asi mune mamwe macases chinogona kuita gararwa but izvi ndo zviratidzo zvekuti ukaita nenguva yatiri ino zvanenge zvakakosha kuti ufungidzire kuti pamwe ndaita sei ndabatira chirwere ichi nekuti zviri nani kuti ufungidzire dani kuti ufunge kuti hauna uenda hakuono uongororwa.
Tombotarisa kuZimbabwe, mungati nini Zimbabwe yakagadzirira zvakakwana here?
Vashandi veutano nevanhu in general hatisati taona kuti zvakakodzera zvinodafanira kuitwa zvati zvaitwa izvozvi nekuti kune kutya kwakanyanya. Ndinofunga munoziva nyaya yakaitika ya murwere number 2 kana kuti patient number 2 akashayika achingaita coronavirus abva kuNew York achizoenda kuZimbabwe. Chiitiko ichocho chaita kuti vashandi veutano endi nevamwe vanhu muZimbabwe in general vabatwe nekutya vari kuona kuti chirwere ichi chinouraya. So Zimbabwe haisati yagadzirira zvakakwana pakuti vashandi veutano vange vaine yatingati protective equipment zvekushandisa kuti vazvidzivirire ivo nezvekuzoshandisawo kubatsira varwere vanenge vachiuya. So ipapo pari kuda kuti hurumende ibatane nevemabhizimusi pakwanise kuitika kuti in the shortest time possible kana kuti munguva pfupi pfupi zvinhu izvi zvikwanise kunge zvinge zvichiwanikwa muzvipatara zvikwanise kuti zvichiwanika kune anoda kuti azvishandise.
Vanhu vangazvidzivirire sei?
So chekutanga ndechekuti hatifaniri kuenda panze kana tisina yatingati essential reason kana kuti chakakosha chatiri kufanira kuti tiendere panze. Zviri kukurudzirwa kunzi vanhu vaedze kushandira kumba zvakanyanyisa. Kuri kukurudzirwa kushandisa matanho anonzi social distancing kana kuti unofanira kumeka sure kuti hausangani nevanhu padhuze newe. So unofanira kumaintaina 2 meters kana kuti zvinhambo zve 2 meters between iwe nemumwe munhu anenge ari panext so that asaite contact. Zvimwe zvinhu zvinokwanisika kune vanokwanisa kunge vane mamasi anovhara munhu nemuromo kuitira kuti kana iwe une chirwere hautapuriro wangu. Kana tichida kuti tikurive chirwere ichi ngatimbomirai kufamba.
Avo vanga vari Dr. Admo Jokwiro avo vari pachirongwa cheHubert H. Humphrey Fellow kuRollins School of Public Health Emory University vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuAtlanta, Georgia muno muAmerica. Sangano reWomen of Dominion International haris kuita musangano waro wepagore nekuda kwechirwere checoronavirus. Mutungamiri wesangano iri Pastor Marvelous Ndlovu vanoti madzimai anobva munyika dzakasiyana siyana anga achitarisirwa kusangana kuLos Angeles mudunhu reCalifornia muna chikumi asi nekuda kwekurudziro yekuti vanhu vasaungane senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavirus vaona zvakakosha kuti musangano wavo usaitwa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro naPastor Ndlovu kuti tinzwe zvizhinji.
Ndinoda kuchenja Mwari nekuwanawo mukana wekutsanangura kuti gore rino takaona zvakakodzera kuti tisaite musangano wedu weWomen of Dominion watanga chifanira kuita muna June. Kubva June 25 kusvika 28 tiri kuLos Angeles, California. saka chakazogara nedare chikakanjura musangano iwo gore rino chachichicelebrate 9 years chekunge chiri Women of Dominion kubva pachakatanga chichitanga kusangana mugore ra 2012 chakanyanyo kuti chinyanyo kanjura musangano wegore rino Zvinhu zvakati o zvikonjero zvakati o chekutanga chachinoziya inova dambudziko repano pasi recoronavirus patakatarisa nekunyanyoongorora uyezve nekunyanyonzwisisa nezvatiri kunzwa nemafocast takaona kuti izvo musangano wekuti ubudirire zvichaneta uye zvinogona kuchistraina isusu vanotungamirira Women of Dominion nevanoachenja yeshuwo dambudziko rekutanga tichiziya kuti chose coronavirus yakaafekta even kubva vanhu kumabasa even kuLos Angeles kwachiri kuenja ichi one of the cities iri kunzi ichaita macases akawanda saka June kuti tifocuste kuti zvinhu zvinenge zvave nani in that city nemaonero edu uye nekunzwa pamweya hatina kuona kunge zviri zvinhu chakanga zvakanakira musangano wedu
Nengo dzenyu dzakatambira sei danho rekukanzura musangano uyu.
Ndingangoti zvakagamuchirika zvakanaka zvikuru kune vanhu vose vandakataura navo uye vegare vachitaurawo nevanhu vakasiyana siyana. Ini ndakanyanyotaura nevakanga vari vatauri pamusangano wegore rino uye vakazenge vari maworkshop presenters vakazvigamuchira nerufaro vakati no the decision it's good and it's proper. Nekuti ivo vakanga vatozviono nemarestrictions especially vaibva kunze kwenyika tine mutaura aibva kuAustralia uye chechachisishaziye kuti maborders anenge akavharwa here kana kuti anenge akavhurwa saka vakawanda vakazvigamuchira vakanga vatotenga matickets chaingoadvisa kuti maairline vari kushandika nawo zvikuru saka vakawanda vakafonera maairline uyezve vakawanda vaingoti pastor tikuzviziya kuti ino decision ino makaita mabvunja mwari uye nedare reWomen of Dominion yakanaka uye tinozvigamuchira zvarongwa namwari saka so far achatandwa vanhu vakomplena nekuya kwedecision iyoyo
Tinoona kuti chirwere chapararira pasi rose kubatawo neZimbabwe zvii zviri kuitwawo nenhengo dzenyu dzinove vana veZimbabwe dziri kunze kwenyika mukuedzawo kubatsira kurwisana nedambudziko recoronavirus kumusha
Nengo jeWomen of Dominion ndingangoti madzimai eWomen of Dominion madzimai ari involved mumadifferent organizations ezvowo nemachechi akasiyana siyana saka tiri kuona kuti vakawanda vari involved panyaya yekunamata uyezve pane magofundme ari kuitwa ekureza mari kubatsira madokta nemanesi vasina zvekushandisa nengo jeiwo dziri involved ikoko vachibhadharawo mari dzemagofundme
avo vanga vari mutungamiri wesangano rembatanidzwa wemadzimai ekuZimbabwe ari kunze kwenyika reWomen of Dominion International Pastor Marvelous Ndlovu vachitaura vari parunare kuIndiana muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7 era mutongo wedare repamusoro-soro nezuro wekuti ndiani anofanira kumbotungamira bato reMDC vanhu vakawanda varoda kuziva kuti ndiani chaimuridzi weMorgan Richard Tsvangirai House iyo yaimbonzi Harvest House dare rakati muzvare Tokozani Kupe ndivo vanofanira kubata matomu muMDCT kusvika paitwa sarudzo mukati memwedzi mitatu kuti tizive kuti ndiani muridzi wemuzinda webato iri tabata ava Douglas Monzora avo vakuzvitivo ndivo munyori mukuru sezvo bato radzokera kuzvarainge rakaita muna 2014
pataka foma musangano uyu rabva tagara pamba panonzi paHarvest House Harvest House imba inooniwa nekambani inonzi Harvest House Private Limited asi pa constitution yedu musangano kana musangano wedu unoitwa headquarters pa Harvest House saka vanenge vari vatungamiri vemusangano panguva iyoyo vanenge vachiita basa iroro vari pa Harvest House.
Ko zvatiri kunzwa kuti iri mumaoko ava Ian McConney ne mumwe ari ku UK ava. Ava handivo here vanotaura kuti ndiana anofanira kunge achishanda aripo.
Hongu vana Ian McConney na Tim Neal ndivo vanonzi ma trustees e Harvest House Private Limited yandichataura nezvayo. Vane simba hongu rekutaura kuti pakamira sei.
Tanzwa va Jonathan Mwe achinyora pa Twitter apo kuti vamonzora vane nhorondo yakareba chaizvo yekushanda nevasori vachiti vane humbo. Mambo overenga here zvavanyora izvi?
Ndaverenga zvanyorwa na Jonathan Moyo asi ndoda kuti ndichiti vana veZimbabwe vakakanganwa kuti Jonathan Moyo ne G40 yake vachitungamirwa navamugabe ndivo vakakonzera rufu rwevana vakawanda runosanganisira vana Tondira Indira, vana Beka Chokururama, vana Godfrey Kauzani nevamwe vese. Ndiyezve Jonathan Moyo uya wekunyora mutemo unonzi Aipa wairambidza vanhu kuti vataure zvavanoda pamafane zvematongerwo enyika. G40 izanu TF yakuda kupinda muMDC ndipo pane kupokana kukuru iko ipapo.
Asi tiri kuona vamwe vari kunzi vadzokere kuMDC yacho vana Murai vemuHarare vana Chimini nevamwe vari kuti havasi kuda kudzokera ikoko kuna 2014. Panenge pakuitwa sei manje?
Aiwa, chiri kuitikawo hacho mumusangano haizi mhosva yevarume vamataura nevakadzi vamataura ava. Mapinda dambudziko rekuchifudzirwa vanhu.
VaDouglas Monzora avo kuzviti ndivo munyori mukuru weMDCT vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tinadivi ratinorerekera, tabatawo munyori mukuru weMDC Alliance vachauton Wende tikavabvunzawo nezvemuzinda webato iri.
Harvest House, you know, it belongs to vatsigiri vanosupporta democratic change muZimbabwe. Ndo vari Harvest House and legally ine matrustees vanochengeta mudhuri iwowo.
Muri kubvumidzwa here kuenda kumuzinda weparizvino?
Parizvino sekuziva kwenyu takakurudzira vatsigiri vedu vemusangano kuti nechirwere chiriko chekoronavhairasi ichi chiri kuuraya vanhu vakawanda pasi rose nemuno muZimbabwe, politics vanhu, isu sebato reMDC Alliance takakurudzira vanhu vedu kuti vashande kuZimba. Ini semutungamiriri Secretary General weMDC Alliance takarilisa vashandi vese kuti vapote vachishandira kuZimba, tichikurudzira chirongwa chiriko ichi chekuti tidzivirire kupararira kwechirwere cheCovid. So pari zvino kuHarvest House kune security yeMDC yatakatendera kuti ipote ichiuya kuzoshanda ichicheka kuti hapana chiri kuitika paHarvest House. Inini ndakange ndiriko nezuro ndichitora mapepa andaidawo kuti tizoke ndichishandira kupi kumba, nhasi chete ndobva ndina kusvikako bati mangwana pakawana nibve kuti ndisure neko tinokura ichicheka tichiona kuti vakomana vedu vese kuti vakubatabata zvakanaka here.
Taurawo navamonzura vari kuti ivo tavabvunza kuti sei vamwe vanga varimo mumapazi ebato kana kuti mastructures ebato kuna 2014 vari kuramba kuti havasi kuzodzokera kuti vatore zvinzvimbo izvozvo sezviri kubva kumatare uko, vakativo vanhu ava vari kudaro nekuti vari kutyisidzirwa, ichokwadi here?
So tine maMP edu ino MDCT yavakupe iyi ifati yakatovhoterwawo nevanhu, ine maMP ayo maviri ari mumuparamendi. So zvakaitika nezviro zviri kutaurwa navana Munzura izvi hatizvinzwise kuti zviri kubva pasi. Isu pano tiri kuita basa reMDC Alliance rinova bato rakavhoterwa nevanhu vemuZimbabwe.
Asi mukadaro hazvizoite here sekunge maakuzvidza mitongo inenge yabuda mumatare?
Aiwa ka, kozi mukaverenga hapana pari kumbotaurwa nyaya yeMDC Alliance nekuti MDC Alliance yakange isipo mudare.
Munyori mukuru weMDC Alliance vachauton Wende vari parunare muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri.
kwezikati sendaba ku VOA Ndebele.